Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 28 2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Sangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC rokurudzirwa nevamwe kuti ripindire muZimbabwe uye riite musangano wechimbi chimbi kana kuti Extraordinary Summit. Asi hurumende inoti SADC haina simba rekuita izvi nekuti Zimbabwe inyika yakazvimirira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe mushure mesarudzo dzakunzera mutauro vanopikisa vachiti dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro, asi vebato reZANU-PF vachiti vakakunda zviri pachena. Mumashoko kuvatori venhau, munyori mukuru wesangano reUnited Nations ndinodzokorera mashoko kuvatori venhau, mutauriri wemunyori mukuru musangano reUnited Nations amai Florencia Soto Nino Martinez vakazivisa nezuro kuti vaGuterres vakaisa ziso ravo paZimbabwe. Munyika, mapurisa nevasori vanonzi vaendeswa munzvimbo dzakawanda zvikuru mumadhorobha. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati mashoko kuvatori venhau vati vane umbowo wekuti vanopikisa vari kuda kuratidzira muHarare. Asi mashoko avo kuvatori venhau vaGuterres vashorawo nyaya yekusungwa kwemasangano akazvimirira oga, vakatiwo munyika munoda kuti matambudziko agadziriswe nenhaurirano kwete nemhirizhonga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa kuti tinzwe maonero avo.
Tekona kwangu zvakureva kuti nekuti sarudzo ichiitwa iyi, vanhu vanga vakatarisira kuti panobuda zvinoa muchirika pamapoka yese vanenge vabudirira nevanenge vakundikana vese vagoti takapinda musarudzei zvikabuda zvakanaka, isu tinosunga takakundwawo apa, vakabudirirawo takahwinhawo takabudirirawo apa, zvoita kuti vanhu vashandire pamwe chete nekuti nyika ndiyo imwe chete, tese tine chekuita mukati mekuti nyika ifambe. Asi tinoona kuti mabudiro azvaita adzokera pakare pekuti vamwe vari kuti isusu takahwinya, saka zvakanaka vamwe vari kusarudza haina kufamba zvakanaka, saka zvinoita kuti munyika musaite kuti vanhu vagare vanzwise kuti zvichaenda kupi zvichadii, nekuti hatizivi kuti vachaenda kumatare zimota here, ichazoitika zvinomisa zvinhu zvakawanda nekuti vanhu vanenge vasaziva kuti takufamba takamira sei. Nyika ndeyedu tese, ngatishande pamwe chete tingazive kuti zvinoshandika here.
Ngatishande pamwe chete apa zvine kakutaridza kuti pangangu vene mukano wekuti paitwe hurumende mubatanidzwa sezvakamboitika kumashure zviya.
Ndifunge nekuti vanenge vari kutivo mbukapina musarudzo anenge azongobudirira achitungamirira nyika anenge angotungamirira munhu wese, saka vanenge vachingobvira kuti mabasa munyika medu mese tese ngatitingotosiyai zvatodarika zvesarudzo.
Ivo masangano anga achiongororawo sarudzo munyika, vana Komesa, vana United Nations, vana Sadaki zvavari kutaura pamusoro pemaoniro avakaita musarudzo izvi zvine simba rakadini mukufambirira mberi kweZimbabwe.
Zvine simba rekuti Zimbabwe nyika inobata nezvimwe nyika, hapana nyika inozvita zvangu ndega. Zvine simba rekuti vakanga vachiti hazvina kubuda zvakanaka kugamuchirika kweZimbabwe mukati mepasi rose, vachida kana zvekutsvaga rubatsiro rwemari kana kushanda nevamwe, zvinenge zvaakunetsei nekuti vanenge vachiti zvakabuda muzvinhu hazviratidze kuti ndo zvinenge zvaifanira kuti zvibude. Asiwo veZimbabwe vanokutiwo tine nyika yedu mabata ayo mamwe masangano ayo masangano atakapindawo isusu, saka isusu nyika yedu ndino inoenda mberi.
Avo vanga vari Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vachitaura vari parunare kwamutare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havatenderane zvachose nezvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvekuti ndivo vakakunda sarudzo dzakaitwa svondo rapera pasina kupokana. VaChamisa vanoti bato ravo rine umbowo hwekuti rakakunda musarudzo idzi. Asi komisheni inotungamira sarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakati vaMnangagwa ndivo vakakunda. Mukuziya dezvenyaya iyi tabata vaChamisa.
Mashoko edu ari pachena ndekuti kukunda tinotenda naveZimbabwe nekukunda kwatakaita nekubudirira kwatakaita kuti tinge tine vachigiri vakawanda kupfuura. Saka tachitsorokodza mashoko kuti zvakataurwa nezeki kuti vanhu vakatsveka vamanekombere inyaya dzinopokana mai.
Saka muri kuti mune umbo hwamuinawo muchaenda kumatare here? Mungatudzo kuti zviri kufamba sei?
Hatisi umbo hwatinawo chakatanga ndechakachinjika. Umbo ndohuchaya mucherechedzo kana kuti hanzu dzatichapfeka zvoneko. Takatoudza nezvekuzeki kuti tapedza kuudarane kuburikidza Mnangagwa akatimirira ikoko, vakavabhidisa vakavaonesa kuti zvakuitwa zvazvisoti zvazvekugevhageva asi zviri pachena zvekuti zvigaro zhinji vanga vakarerekera kwatiri. Naizvozvo chigaro chinofanira kupuwa kune vanganzi chigaro zhinji.
Asi tiri kunzwa veZANUPF vachitiwo vakakunda zvine mutsindo, vakateedzera bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe, hapana chakaibva pasarudzedzi.
Mona kuti kudiko kune vanhu vakutamba ngoma yezvikuru vane musvika nekuitawo ngoma inotambika.
Vamwe vari kuti veSADC veAfrican Union veCOMESA nevamwe vese vakati sarudzo idzi hadzina kuitwa zvakanaka zvinotarisirwa kana mubumbiro remutemo reZimbabwe zvinotarisirwa neSADC nedzimwe nyika dzepasi rino. Pangagadziriswa sei apa vaChamisa? Sarudzo dzodzokororwa here kana kuti zvingafambiswa sei semaonero enyu zvii zvamuri kudza vaongorora?
Chokutanga ndechekuti hakuna sarudzo dzinofamba zvakanaka kana pasina mvumo yekuti vanhu vasarudzo wavanoda. Inyaya yekuti vanhu vanotinhwa semombe kana kushayiwa semombe dziri kupinda mudhidha kana kushayiwa semashu kana wiza dziri kuperekedzwa mumuhomba. Munhu ngaasarudze paanoda. Hakuna unonzi vhotera uyu kana kuti iti handigoni kunyora zvatakaona zviri kuitwa pasi rese kana kumarowako. Munhu anenge achinyika vhotera waunoda unenge wapara mhosva. Munhu ngaaitisarova wako kadeyadeya nitoro chinhu. Saka zvese zvinoitwa chete kana tichinge tatevedzera idzodzo. Hongu pasarudzo dzese dzichauya panodikwa kuti pave nekuchinja mamiriro ekunze nemamiriro emaramiro kana maringe yekunyanana kwevanhu kuti vanhu vave nekodzero yekuvaanda kuvhotera. Vanhu vachaitirwa zvekutsvetirwa zvemadhesiki zvana fazis munhu achibvunzwa kuti vavhotera papo unoda kuzoita sei, munhu achiyingwa achiteerwa kumba kwake, vamwe achivhiringwa kutumidzirwa zvemutumbidhu, kutumidzirwa zvemotokari. Zvese izvi asi pamutemo zvinofanira kuzvigadziswa uye zvichinda.
Vamwe ndovari kuti pada vachamisa vakabatwa nechikrimbani chavakateya nekuti vaibuda vachite ZANU PF ikwanise kuti ibirire sarudzo rwendo runo mungajekesa here ipapo?
Munoziva kuti kazhinji kukanga vateya chikrimbani ukazorwana gonzo riripo haungati iwewe kana kuona ruoko rwako rwakarumwa nechikrimbani ichocho wobva wati chikrimbani chakanganisa. Chiri kuita basa racho, ndo zvatiri kuona chikrimbani chiri pabasa. Chakabata vamudangagwa varipo ndo vaonekwa akabatwa nemujenya. Mujenya haungopuwe mhosva, ane mhosva ndiye abatwa nemujenya.
Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Bato guru rinopikisa muBotswana reUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC ririkurudzira sangano reSADC kuti riite musangano wechimbi-chimbi nevatungamiri venyika kuitira kuti vagadzirise gakava rezvakabuda musarudzo dzakaitwa muZimbabwe idzo dzisina kuremekedzwa nemasangano akawanda. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Bato iri rinoti musangano uyu unofanirwa kupindirwa nemasangano anorira kodzero dzevanhu muZimbabwe pamwe nevatambi vese vezvematongerwo enyika kuitira kuti vataurirane nechinangwa chekuita sarudzo itsva dzinoenderana nezviga zvesarudzo zvakatarwa mudunhu nepasi rose pamwe nemubumbiro remutemo. Mutauriri weUDC vamweti Muwasa vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzeZimbabwe dzinofanirwa kudzokororwa nekuti vanhu vaichichidzirwa nesangano reForum of Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ nemazuva ekuvhota.
Voter intimidation especially in rural areas.
Kuchitisidzirwa kwavaivhota kunyanya kumaruwa kwanga kuchiitika pamberi pesarudzo nemusi wekuvhota kwanga kuchiitwa nemadzishe nesangano reForum of Associates of Zimbabwe panzvimbo dzekuvhotera.
Vatiwo kukunda kweZANU PF kuchaita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitizire munyika dzakapoteredza Zimbabwe.
UDC believes the crisis of legitimacy.
UDC inobvuma kuti kusamira zvakanaka kwezvimamiriro eupfumi nezvimatongerwo enyika muZimbabwe kuchawedzera pane zvange zviri mushure nemhirizhonga yakaitika muna 2008. Izvo zvichaita kuti Botswana, Zambia, Namibia neSouth Africa dziwane uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinotizira ikoko huwande.
Kurudziro iyi inoitika zvichitevera kuziviswa kwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kuti mutungamiri weZANU PF Emmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi izvi zviri kuramba kutambirwa nemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Vachipo pfungwa dzavo, mutungamiri webato reBuild One South Africa vaMusi Maimane vati kuvandudzwa kwemutemo weCriminal Law Reform wakavandudzwa unozikanwa nevamwe neremudunirirwa kuti Patriotic Bill vakapa kuti kuve nekugedha-gwedha kwemeno kune vanopikisa pamberi pesarudzo. Uko mutungamiri webato rinopikisa muZambia vaHarry Kalaba vati zvakaitika kuZimbabwe zvinosekesa mbavha yakawanda.
Sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitwa pakaoma uye tingati dzanga dzakachena here? Tinoti kwete.
Asi vanozviti mukuru musangano refazi rinonzi rinodyidzana nevasori vakuda kwashe muntsanga vati hapana chakakanganiswa nesangano ravo vachiti hakuna zvitsva zvakaitika nekuisa matafura pedyo nepaivhotera vanhu.
Zvinhu zvinoitika pasi rese hachisinzvo kutanga kuitika muZimbabwe. South Africa vanozviitawo, kuNamibia vanozviita, kuMozambique vanozviita, even kuZambia kwacho vanozviita. Naika vanoisa majesi ariwo kuita masurvey kuti vaone kuti vatsigiri vavo vauya kuzovhota vangani. Naika hapana munhu anenge achitsvidzirwa, saka hapana munhu atakatsvidzira isusu sefazi.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Network for Social Justice Fatendai Mbofana vati SADC ikasagadzirisa zvinhu munyika zvinoreva kuti kuchakuyiwa nyemba nemusana muZimbabwe kwemakore mashanu anotevera.
Kuhwina kwavamunangagwa zvinongoreva chinhu chimwe chete. Zvinoreva izvo mamwe makore mashanu enhamo, mamwe makore mashanu ekutambura kwakatutsirwa kashanu.
United Nations yakazivisa nezuro kuti haisi kufana nemafambisirwo akaitwa sarudzo muZimbabwe. Mamwe masangano akabuda pachena kuti zvinhu hazvina kufambiswa nenzira dzinokodzera anosanganisira SADC, African Union, Commonwealth, European Union, Katasenda nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sezo tichitema tisina divi era taka rerekera tichiri panyaye SADC ii tabata wa mutawariri we mtungamiri we nyika wa George Charamba awo vanoti zvakaburitswa kwa ne wa ongorori vesarudzo vari kutungamirirwa na Dr. Nevers Mumba weku Zambia handizvo kana kuti handiro gwaro rekupedzisira resadak nekuti pachine zvimwe zvirehwarehwa zvinoda kuitwa sadak isati yatambira gwaro iri tabata vacharamba kuti tinzwe zvizhinji
so muna June gore rinouya ndonyika nhatu dzichata look at she report yaitwa nesadak observer mission kana vachida vanogona kuinvita chairman wesadak yese right inova Angola yone saka inenge yakunzi Troika plus 1 which means vanenge vanyika ina muna June gore rinouya kope izvozvi gore rinouya yadare izvo haisati yaripoti yesadak nekuti Troika ibandiko resadak harisi sadak pachayo zoreva kuti Troika iyoyo inozotakura ripoti iyoyo yoenda nayo kusamiti ndikada kuti vateereri vazive kuti samiti yesadak gore rinouya inoitika muzimbabwe nekuti zimbabwe ndiyo inenge yachairman yakutora uchairman hwesadak saka ripoti iyoyo ichazodhiskaswa ichaongororwa nekutoropodzwa muno munyika yezimbabwe makaita maelections vamunangabva variwo chairman mapabata ipapo ndaona kuti vazhinji vanga vasiri kutaziva ipapo panzwisisa
aiwa tapanzwisisa asi pane zvichemo zvamuri kutaura nezviri kuburiswa nesadak mambotaura here sehurumende kusadak kuti hamuna kufara nezvayakaburitsa mavatumira mashoko here kana kuti muri kumirira panozoitwa gwaro rekupedzisira
tichiongorora maitirwo aitika zvinhu muno muzimbabwe nekuzvibata kwemukuru wacho panenge pakaita mukaha ndosaka muchiona kuti kunana West Africa kunana East Africa kuau chaiko chaiko vanotumira a retired head of state as the head of a mission zvino uyu mukuru uyu akauya kuno uku akamboita vice president nobva abvingwa nekusagadzikana kwepfungwa mukazvitarisa mumapepa munozviona izvozvo saka but also akamboita chipati chake chinonzi National Citizens for Citizens Coalition NCC ndokufunga maakutonzwisira kutoti pane unzivani nerimwe bato ratinoziva agovazve munhu wesvondo saka hapana kutifadzai pakatibata bata nobva tangoti reduwe panokuda pane zvatisingazivi but kumamasiyeza tanga tiinawo nhasi azadziswa nekuda kwaizvozvo takaburitsa nhunha dzedu dzatichazonyora futi mui muripoti now as our reaction to the report but already munhu wese akuziva kuti ripoti iyi yatoita dambudziko
asi takanzwawo vamwe vachiti vacharamba vanga vachitovatyisidzira padane rufu chairwo ichokwadi here ivo vamumba
vacharamba haisi mhondi vacharamba munhu wemashoko ende dei ndaida kuti vamumba vawane chinovawana ndaibvovatichidzira vaingotanga nokuitwa chinovawana ichachona ichocho muvatidzani munhu mutema chatakashora pana vamumba chinova ndicho chandakaramba seromoromo rapresident ndechekuti vekunze vane daka nezimbabwe vatisikire moto muziso isusu sevanhu vatema
asika ongororo yakaitwa iyi vacharamba sei muri kuti ndeyavamumba sei ivo vesadak vamwe vari kuongorora sarudzo vasina kubuda vachiti hatisi kumira navo
pane zvinoitika zvatisingagoni kutii kutaurirei
mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba vachitaura vari parunare muharare tichienderera mberi tichiita hurukuro navo mangwana na7 pm nezvenyaya yekuti vachamisa navamunangagwa vangakwanisi here kutaurirana v Vanhu vakawanda vaungana nhasi panzvimbo yeRebs Theatre muHarare vachirangarira mabasa akaitwa nenyanzvi munyaya dzemitambo Susan Haynes uyo akashaya nemusi wa12 Nyamavhuvhu 2023 mushure mekurwara kwenguva yakareba uye mutumbi wake wakabva wapiswa. Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNicholas Moyo vatenda hurumende nerubatsiro pakuvigwa kwemufi vachiti Haynes ane nhoroondo yakakosha muchikamu chezvemutambo munyika.
Tinonzwa kufara chose kuti nguva yekupembera life yaSusan Haynes hurumende yakaona zvakakodzera kuti vapiwe the state assisted a funeral.
Mukuru wesangano Recomplete Arts Project vaPeter Churu vatsanangura Haynes segamba rakashanda nesimba kuti vanhu vechitema vapindewo mune zvemitambo panguva yevachena.
Munhu akashanda kuti izvo abatanidze vachena nevarungu. Panguva iyoyo nzvimbo dzatinoitira mitambo yedu idzi dzanziri nzvimbo dzevarungu. Asi Susan akauya akati kunyange inini ndiri murungu hachisini zvakanaka kuti vanhu vanogara munyika imwe chete ichangosununguka munoti vachena vanoshanda kwavo vanhu vatema vachishanda kwavo.
Munyori mukuru mubazi revechidiki pamwe nezvemitambo Amai Tokozile Chitepo vati hurumende yakazvipira kuparuremekedzo nekutenda vakashandira budiriro yechikamu ichi sezvakaita Haynes.
Well, the government has always wanted to recognize the work and the efforts of citizens in all the different spheres, and the art sector is one in wanting to give more recognition for the work that artists do in society, and Susan Haynes is one of those.
Mutambi wechidzimai ari sachigaro veZimbabwe Theatre Association Gertrude Munamo Fumayaramba ati Haynes munhu aive nechido chekuona budiriro yezvemitambo uye aigona kubatirana nevamwe zvakanaka.
Munhu aive nekubatirana nevamwe achida kuona kukura kwemitambo muno muZimbabwe.
Valoid Nyikadzino vanoshanda neZimbabwe Theatre Academy vatsanangura Haynes semunhu aive neruzivo akazvipira pabasa rake.
Mune wandaiona kuti akanga ane chido chakanyanyisa nemutambo wetheatre. Mukutaura kwatakaita naye aitotaura kuti ndofunga akaita zvinhu zvizhinji zvinosanganisira backstage yetheatre, backstage pacho, makeup nezvakasiyana siyana. Zvo zvingoratidza kuti munhu akanga ane ruzivo nezveindustry yakanga ari.
Vanoongorora nezvemitambo Amai Joyce Jenje Makwenda vaudzawo Studio 7 kuti Haynes akashandisa mutambo wetheatre kubatanidza vatema nevachena munyika.
Kuma70s kwanga kune Calabar, but Susan akaita kuti akayuza theatre nefilm. Vanhu tinongotaura about Susan netheatre, but akaita film. Saka akaita kuti ifanika panapa panga pasingauye vanhu vatema, akavavhurira kuti vauye panapa. And akaita organization yainonzi NTO akasanganisa futi vanhu vatema.
Haynes akabatsira zvikuru mukudzikwa kwemutemo weNational Arts Council of Zimbabwe Act zvakaita kuti sangano reNational Arts Council of Zimbabwe rivambwe muna 1985. Mugore ra2020 Haynes ndemumwe wevanosvika makumi mana vakaremekedzwa nemubayiro weNama Legends. Kusvika panguva yekushaya kwake, Haynes anga ari mudzidzisi wevechidiki vaida kupinda mune zvemitambo. Akaita zvidzidzo zvake paRoyal Central School of Speech and Drama muLondon kuBritain. Akazoshanda kwenguva refu asati adzoka munyika. Haynes akaberekwa musi wa13 Zvita mugore ra1942. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pamhosva yavari kupomerwa yekuda kurambira pachigaro vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo dzemuna 2020 kunonzi kuchatanga musi wa4 kurume gore rinouya. Mutongi wenyaya iyi amai Tanya Chutkin vanamba zvange zvakumbirwa nevachuchisi kuti nyaya iyi itange kutongwa munandira uye zvange zvakumbirwawo nemagweta avaTrump kuti ipinde mudare muna kubvumbi. Urongwa wegore rino weHarare Agricultural Show uwo unokokerwa neZimbabwe Agricultural Society watanga nasi muHarare zvisina mutsindo asi paine kurudziro yekurima zvakangwara zvisingakanganisi nharaunda. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa kuHarare Agricultural Show nasi wakokerwa neThe Diplomat Business Networking Club mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDavid Marapira vati nyaya yekurima kwakangwara kusingakanganisi nharaunda yakakosha.
Nyaya yesmart agriculture yakanaka chaizvo muno munyika medu kuti mweya watinofema uyu unofanira kunge uri clean usina carbon dioxide yakawanda. Carbon dioxide inotobwa nemashizha emiti izvi, iyo mashizha achitipawo oxygen.
Vamarapira vatiwo nyika iri kuitawo zvirongwa zvekushandisa magetsi ezuva ayo asingakanganisi nharaunda sekushandisa marasha. Mukuru weZimbabwe Agricultural Society vaAndrew Matibiri vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhasi vanhu vari vashoma vati vawana vemabhizimisi vari kuratidzira zvinhu zvavo vakawanda kudarika gore rapera.
As of Friday, 1925 in our books. But here's news my office workers around where we don't space. So I'm looking at just 500 exhibitors. Tine exhibitors who put a rupa kunzegwenyika, rupa DRC, rupa ku Mozambique, rupa Zambia, South Africa, China, the Belarus.
Vama tibiri vatiwo, Harare Agricultural Show yaka kosha, ne kutino sanganisa varimi, neve mabizimusi, uyeo kutivarimi vaone neone kudzidza zviri kuitwa nevamwe.
Yakakosha kuvarimi nekuti inguva yekuti uone kuti vamwe vari kuita sei, vari kurima chii, vari kuchengeta zvipfuyo zvavo sei, uchiti yatingati uchienzanisawo nezvavari kuita. Kuna vanogara mumataundi inguva yekuti vadzidzewo zvinoitwa nevarimi. In other words, kuti town meets country. Vanhu vanofanira kuziva kuti zvinhu zvinofamba, chikafu zvinobva kupi, zvinofamba sei, matambudziko ari kusangana nevarimi ndeapi.
Amai Besta Tigere avo vanogadzira zvakasiyana-siyana kubva kumauyu vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi kwange kuchine vanhu vashoma.
Tauya kuzoexhibita maproducts edu paHarare Agricultural Show yatanga nhasi. Zvakatinakira kuexhibita maproducts edu nekuti vanhu vanoita zvinoita kuti vanhu vatizive. Vatatangasoona kuti muchine vanhu vakawanda here nekuti vanhu vari kupinda vashoma vashoma hatisati taona vanhu.
VaGift Muduku vanoshanda kuGreenfield Seedlings vati vanotarisira kuwana vatengi vakawanda venhondo dzavari kuratidzira.
Vanhu havasati vanyatsowanda zvavo asi zvinoratidza kuti nemadhezi anotevera kuchange kune vanhu vakawandisa. Mukana wekuti tive pano paAgricultural Show inotibatsira pakuti tinowana macustomers all over Zimbabwe uyezve tinodzidza zvinhu zvakasiyana-siyana. Asi kunyanya-nyanya tichibva pano paAgricultural Show tinowana macustomers anenge akawandisa nokuti tinosangana navanhu vanobva maprovhinsi akasiyana-siyana eZimbabwe.
Harare Agricultural Show iyi kutarisirwa kupera musi wa2 Gunyana uye iri kuvhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vateereri musakanganwe kuteererawo chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa nyaya yekuti remangwana renyika rinenge rakamira sei mushure medzimwe sarudzo dzisiri kutambirwa nevanopikisa. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Munyori mukuru weUnited Nations anoti ari kushushikana nezviri kuitika muZimbabwe. SADC yokurudzirwa kuti ipindire muZimbabwe asi hurumende ichiti haina simba rekuita izvi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.